vachipa maonero esangano ravo pamusoro peurongwa uhu. Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotambira nekutsigira urongwa hwekuti dare repamusoro reHigh Court rive nemimwe mizinda mumadhorobha madiki. Vachitaura pakutanga kwesvondo rino, pakuvhurwa kwemwaka wekutanga wedare iri wegore rino muBulawayo, mukuru weHigh Court Justice George Chiweshe vakati Judicial Services Commission iri kuenderera mberi neurongwa hwekuti nzvimbo dzaive maCircuit Court edare iri munyika dzive mahofisi eHigh Court akazvimirira pachawo ega. Vamafunda vanoti kuita izvi kuchawedzera kune veruzhinji mikana yekushandisa dare iri kupfuura zviri kuitika pari zvino.
Isu se Zimbabwe Lawyers for Human Rights no gamuchira zvikuru zvataurwa newe Judicial Service Commission kuti matare emuZimbabwe High Court angare kune dzimwe nzvimbo dzisingori Harare neBulawayo chete, kuitira kuti vana veZimbabwe vari kushushikana zvikuru nekunetseka kwemasocial and economic challenges vakwanise kuwana pawanga mhanyira wokupotera kuti kodzero dzavo dzinge dzichibatsirikana. Tinodavira kuti chinhu chakanaka zvikuru uye tichachitsigirawo zvakanaka kuti wematare avo wandudzirwe munyika yedu yeZimbabwe.
Munyika mune mahofisi maviri chete eHigh Court muHarare nemuBulawayo, uye dare iri rinogara kwemavhiki maviri katatu pagore. Kunzwa nyaya dzinenge dzaunzwa kudare iri muGweru, Wangelupane, Masvingo nemutare. Kumasvingo ndiko kuchatanga kuve neimwe hofisi yedare iri, uye vachiweshe vakati kuvepo kwemamwe mahofisi kune dzimwe nzvimbo kunotarisirwa kurerutsa basa redare iri. Mukuru wezvirongwa musangano reAbameli Human Rights Lawyers vati neimkwewa vanoti kuve nemamwe mahofisi eHigh Court munyika kuchabatsirawo kuti veruzhinji vave nechido chekushandisa matare edzimhosva, pamwe nechivimbo chekuti matare aya anoshanda zvakanaka mukugadzirisa nyaya dzavanenge vainadzo.
Zvinoita kuti justice iwanikwe easier and vanhu vashandise makots. Iko zvino vanhu vanga vasingashandise makots because kuti ubve kuVictoria Falls uchivinga High Court iri kuBulawayo, kuti ubve as far as Bedbridge uchivinga court iri kuBulawayo, zvazvichiita kuti vanhu vasashandise makot nguva dzose.
Vamafunda vanotiwo kunze kwekuve nemahofisi edare iri mudzimwe nzvimbo, hurumende inofanirwa kuona kuti pane mari yakakwana yekuita kuti dare iri rive nevanhu vakafanira kuitira kuti rigokwanisa kuramba richifambisa mabasa aro nemazvo.
Tinoda kukoshesa kuti hatisi kungotarisira kungoti matare awande chete, nekuti handifungi kuti zvifambe. Tingangoda zvihwakwa kana kuti infrastructure, asi tinenge tichitarisirawo kuti kumatare ikoko kuchavawo neefficient and capable washandi vanechatsarwa kushandira ikoko, kwete kungoti tangovaka midhuri tototi zvakwana.
Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti Zimbabwe iri kushandisa nguva yakawanda pamwe nemari yakawanda yekuti nyaya dzinoparwa mumatunhu dzinge dzichinzwikwa mumaguta makuru. Izvi zvinoomerawo magweta anoshandira ari mumatunhu aya sezvo achisungirwa kumirira vanhu vavo muBulawayo kana muHarare. Nyika zhinji dzepasi rose dzine matare pamusoro anomirira matunhu enyika idzi, izvo zviri kupa kuti Zimbabwe isaririre. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.